kuziwa yena maselo amazawo. Yeah. Yeah. Ha. Baba ke ke. Kasa. Mano taona sijana. Bandi no famba muzira inorema. Ndete mane sitarangu Pandi novamba Muzira ndorema Panu ndete mane sitarangu Pandi novamba Muzira ndorema Jiganzi sei Sei seiko Sei kumumure make Sei muhana wake Jiganzi seiko Sei seiko Sei kumumure make Sei muhana wake Asiga
Chico,
familia machinga
shoga. Kudiona chamirira machinda chauya
varimo mazidi undo varimo muzira
chamirira machinda chauya
vano zitumira ngiro zive undo musiki
chamirira machinda chauya
oho chamirira machinda chauya erema
chamirira machinda chauya
uye chamirira machinda chauya
chamirira machinda chauya.